Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 23rd, 2023, I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, on Live Talk, we are discussing about the commemoration for Women's Month, and we'll be speaking to some women holding decision-making positions and their coping mechanisms in today's challenging world. We'll also be looking at some of the challenges facing women in rural areas. Nasi tirikutarisa zviri kuitwa nemadzimai mwedzi uno wakurume uyo unoremekedza madzimai pasi rose. Nasi tine hurukuro nemadzimai ari kubata mabasa epamusoro tichinzwa kuti vari kuzvigona sei. Tichatarisa zvakare mabasa ari kuitwa nemadzimai ekumaruwa. We start off our rural focus with an event held in Murewa today to commemorate Women's Month, where some rural women say they are now embarking on self-help projects which are changing their lives and have helped in curbing domestic violence cases. Amai Erika Muzambi, vanoruka ma handbag nema sandals, vanoti kuwana cheuviri kurukuva badzira. Mutori wedu Nauru Tendo Mawere, ataura na Amai Muzambi, neje mabasa avarikuita.
I'm a single mother,
Amai Erika Muzambi vachitaura na Rutendo Mawere we Studio 7. Rutendo also spoke to Gogo Winning Mudzeiwa, who says the biggest challenge is finding a market for her products.
My neighbor,
Thank you. Gogo Winnie Muzeiwa vachitaura Narutendo Mawere with Studio 7. Now we take you to Gogo Mandebele from Cholocho, who says her yield from her field has decreased this season as she is facing challenges from monkeys who are attacking her maize crop.
Ulogo ulindile.
Ye lokho engizindile nginika ngkwaliso kuzenzani lokho emile kuphela.
Awuqodela kumele apho ke ngicukela kakhulu. Sivela ngapi lezi zintaba?
Asikwazi ngoba uyazibona sesikele khona la. Uyezwa abanye bethi zivela ziyavelela ngale, omunye uthi zivelela le. So uyazibona la esenze khona.
Zidla umumbu wakho.
Ziyadla umumbu.
Manje sizozavuna nje kuyaba indlala phela onyaka.
Akula nto engingayenza vele kuhlala kunjalo ungavela silime sihlala khona. Sasikulima ngovele ngo-October sitawugatshwa ompombe November lapha izidlula abe linekhona ukuthi uhlale khona apho mazabe ziphanda lenhlanyelo ungatshawugatshwa ompo ziphande mbembuye lenhlanyelo
ungakhula futhi ezibuya zizokudla
ungakhula vele zihlala khona apho usezidla noma uwomile unje ziyatwala nje bahlala khona apha ziyatwala ziyelahla ngaphande zibuye zibuye ziyephule ziyephule.
Ufika sikhathi bani labe emasimini akho amahle kangamakhulukazi?
Emasimini laba ngifika vele ngabo 55 kumele kungene.
Eh.
Ngabo 6 kumele kungene. Ngoba ngisenzela ukuzihlalela. Ngingakayise esihlahleni.
So kathi ezingaziphezulu kwele esihlahleni?
So zisikhathana, sifike kule zabhoda zingafika. Napha kumele bhode iganga lonke leli ngikhathi zingaphakathana ukuze zisebenze. Ngoba nxa ziseduze ngazekela sondela sasikwanisa ukuzikhipha ensimini.
That day was Ezra Sibanda speaking to Gogo Mandebele in Cholocho. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Now, we are now joined by our guests, who are the African Union Ambassador to the United States, Hilda Suka Mafuze, Evanice Monando of the Female Students Network Trust. Hello, and welcome to the program, ladies.
Hello. Yes.
Hello. Aiwa, tiriwadi. Tutanga nemi ambassador Mafuze. Tunaona kuti nasi tukwende ramberi tishiranga rira suware madzimai kana watingati mwezi we madzimai. Uye che tukutaura isu ne madzimai varipa mabasa epa msoro. Tila kunzuo kuti murugu jigona si mombo pindra ipapu.
Uye za kutitiga tirise endi kuhapa msoro atungo seenzi tiritega. Tinotosenza navo madzimai acho ari pasi ari kugadzisa zvinhu kuti tigove nebhesi rakasimba kuti tikwanise kushanda panzvimbo zvatiinazvo izvi kuti vamwe vagokwira kumusorowo vachitorawo zvinzvimbo zvakadaro nemaorganizations ari ikoko kumusha uku ari kushanda nokubatsira vamwe like this organization yandakavhakachira inonzi Community Participation and Development, which is based in Rogari, inotungamirwa namai Suka. Vari kutraina ma well wishers for free to change the lives of the livelihoods of the people in the community. Vanhu vakwanise kuzviitira nekugadzira zvinhu zvakawanda wanda zvinobatsira mudzimba. Ndinotini pamwedzi uno wemadzimai ndiwo zvimwe zvakandifadza zvemadzimai ekurugari. Zvakandisadza chaizvo ndakaona kuti kava nebhesi ivo vachiita zvavanofanwa kuita on the ground isisu nesu tinosimba kumusoro kwatiri ende tichisumudzira vamwe vasikana vachiri vechidiki kuti vakwidzewo kumusoro kuita kuti zvinzvimbo Shataka pata izi, bago kwanisa kujitura, bago kwanisa kumanya nazo. Tigove taka wanda pa mabasa epamsoro.
Mhm. Mumbo bata inyimakadaro ambassador tuenda kwa muri amai Eva Nice Munando motipao tunaona kuti makabva kuno kwa kwa America ku New York ku CSW mungati zvizva muri kuona mushure mekunge madzokera pane zvamakadzidza kubva ku New York.
Ah ndakadzidza zvakawanda pandakauya ku New York ku America.
Mhm.
Ndekuti chinangwa kana kuti program yakata fambira yanga ichipendera zvakare ya dzona dzinai. Taiona kuti paiva nemapoka mapoka akasiyana siyana. Yakava nemukana chaizvo akakura ekuenda kunoatenda mameetings iwayo akasiyana siyana. Aingokurukura nyaya bedzi madzinai, nyaya yegender equality, nyaya yetechnology, nyaya yedigitalization. Saka zvakandiitira zvakanaka nenyaya yekuti basa randinoshanda kune kuzimbabwe rinokurudzira kodzero dzevanasikana. Ine kazhinji takatarisa nyaya yetechnology nedigitalization. Digitalization. Kwaona kuti zvinhu zviri kunyanya kubata iwo vadzidzi vechisikana vari kumakoreji nekuti ndivo vari kunyanya kuzvifambisa. Saka ndakadzidza kuti kune dzimwewo nyika vari kuzvifambisa sei. Ndiatiwo matambudziko avari kusangana nawo. Ah, wekunge ndaitiudzwa kuti tichitoga kune kuzimbabwe. Ndakatoona kuti aiwa nyaya yatiri kuchemawo neikunoku inyaya iri kusangana nemadzimai akawanda pasi rose. Saka zvakandibatsira kuti ndibve nemuono wakasimba wekuti kana pandakadzoka kune kuzimbabwe ndichisangana nevadzidzi vechisikanawo ndakanzwa ndine simba rakanyanya rekuti aiwa hatisi kuchitonga hatisi tikaisa misoro yedu pamwe chete tikabatanawo nedzimwe nyika tikabatanawo nedzimwe nzvimbo tichitaura nyaya yemhirizhonga iyi kazhinji takatarisa mhirizhonga iri kuitwa online hatingoti paya pavanhu vanoenda pasocial media vononyora zvinyadzi vachidzikikirana vasikana vaiita inonzi mental health iya yekuti ahuwa kufunganya izvo zvinoni chachigadzirisa sei zvinoita sei vamwe votoguma vatora upenyu hwavo funge mavelasi asi takava nemuono yekuti ndichidzoka kune kuzimbabwe ndakabva ndaita rombo rakanaka nekuti takaiclinita anonzi maorientation yai public awareness nekuatenda yechimwe chikamu chepurogiramu. Saka zvakandibatsira kuti ndikwanise kucheyawo nevasikana ava nemadzimai kuti weduwe dambudziko ratinaro takafanira kusimba panjere dzedu tiwanise kuripedza uyezve tikwanise kupucha kuti mitemo ikwanise kugadzirisa kana kuti kugadzirisa mhirizhonga iyoyo inoitika. Ah, ndakava nenguva yakanaka chaizvo kuamerica.
Thank you so much, Ade. I'm going back now to you, Mr. Suka Mufudze, the ambassador of the African Union, holding such a post. You're actually standing in for all African countries. How is it as a woman to be holding such a high-powered post? Are you respected, especially by your male counterparts?
I've had an experience before whereby, people were seeing it like it shouldn't happen, and I would mention that in Sudan, I remember when I was an ambassador there, I used to be asked, does your country have male figures mm-hmm. who can take up such a position? But yes, this was happening, but by now things are getting better. As long as us who are in this position manage to nurture the younger people, also for them to be role models, let me say, us being role models, for them to come up and also occupy this position, that will make a big difference, because mm-hmm. we won't be found wanting.
Mm-hmm.
Because there will be many of us in those positions. We need to do that.
Yeah, totaura nerurimi rwamai kuti munoona sei pabasa ramuri kubata apa. Muri kuwana muchiremekedzwa here semudzimai? Tinoona kuti munomirira Africa yese saAfrican Union ambassador. Muri kutambirwa sei pabasa irori nyanya pamune muri kushanda nevanhurume?
Inini tokuona kuti kubvira kare kare ndichisangana nazvo semataura andamboita nerumwe rutsuru ndichisangana nazvo ndakaedza kuratidza kuti kana ndiri pabasa ndiri pano pabasa. Tese tiri pabasa, saka ngatitariswei. Ndichitarisa nyika yangu kwandinobva kuZimbabwe, vanotaura vanhu vanotarisa kuti unogona here basa, havatarisa kuti uri mwanasikana here kana kuti uri mwanakomana, which ndinotenda kuti nyika yangu kwandinobva ndikoko kwakandisumudzira kusvika pandiri pano panguva ino. Ndaratidzira kuvanhu vari kunze, ende ndichiedza nepandinokwanisira kuti avo vanenge vari mumapozisheni akadarowa kusangana nezvazvo, I also talk to them and chivapawo strategies ekuti mukamira nokuti muri kuita basa renyu muchaona muchikudzwa muchienda mberi zviriko tinosangana nazvo asi tapangoro yekuti kubatana kwatiri kutaura nezvako nebasa rauri kuita mahelasiri rekuti tikwanise kunge tichitaura nevanhu vachiziva kuti tiri pamabasa akadai zvatibatira kuti tinowanda vanhu vane ruzivo rwokuti aiwa vari pavari apa hazvina basa kuti munhukadzi kana kuti munhurume nekubatsirana kuti munotaurirawo vamwe kuti aiwa kwedu kuri kutobva munhu wechidzimai asabata basa rakafanana neri iroro saka izvozvo zvinotiita kuti tisimbe patinenge tiri tichibhilda mabes andambotaura pekutanga ekuti madzimai achiita zvaanoita on the ground zvinotisimbisa isu tiri kumusoro.
Thank you so much. We are joined now by our other guest, a young lady, Omega Chiedzo, who is also, flying the country's flag high. She has her and a partner will be holding a brunch this Saturday. Tell us a little bit about your brunch. And we are discussing here, we have the African Union ambassador to the United States, and we also have Ms. Evanice Monando, who is in Zimbabwe. Tell us a little bit about your program this Saturday.
Yes, thank you so much, Marvelous, for the opportunity. Indinetwa Mzare, Omega Taonezi. And this Saturday, we are holding the 5th African Women Power Brunch in Montgomery County, Maryland. So this brunch is a networking opportunity. And it is a sharing opportunity. It is also an educative opportunity. Women are sharing on this year's theme, Year International Women's Day, which is embracing equity. So we are talking about equity in the home, equity in the workplace, equity in all the spaces that women are and are found. Saka, we have this in Silver Spring, Maryland, this Saturday, March the 26th.
Mm-hmm. We also have been discussing about women who hold high-powered positions. What has been your experience as a young woman taking up some of these positions and also running your own company?
Yes, so it is a very challenging situation to be for most young women in positions of authority or at high levels in the corporate world, mostly because it's a men-dominated world, and there are a few mentors, but those mentors that are there are very effective. I have had the benefit of being mentored by some women in high positions, and we have experience, and it has helped me tremendously, but we still need more because the need is huge.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I will now switch over to Zimbabwe. As we know, our line sometimes will not do us justice on this show. But coming back to you, Amai Munondo, mombo titsanangurira kuti tinonzwa kuti pane musangano mukuru wamuinawo wamuchange muri kupinda kupera kwemwedzi uno. Musangano wei uyu?
Kemisarano wakiriita mugore unoya musiwa 61 mugore unoya pasiri musangano wakamirira nezvenyaya yemental health fitness kana tichitaura kuti mental health fitness tichitaura mapfungwa zvinosangana nepfungwa zvinoshungurudza nezvimwe zvinokatyamadza so tiri kuti misangano iyi tivakudaidza madzimai isusu takatoita uchirongwa sekupinda akseni yacho yataikosedzesa vamai mandeya nevakatibatsira kuti tikwanise kuchirongwa ichi takamira sei tinoshanda sezvo nepfungwa madzimai tinozivisa kuti madzimai anosangana nemhuri chinga dzakasiyana siyana nevasikana asi isu tiri kuti tachema tademba tataneta asi tanga kushanda nepfungwa dzacho dzinosangana nemhuri zhenda idzidzi kuti horaiti kana zvadaro tinozvigamuchira sei how do we cop up with a situation tisingati aiwa nekupromota kuti kushungurudzwa kwakanaka ayo tinoona kuti ayo ine nzira yekuti tinokwanisa kupedza mhirizhonga within the self nemunhukadzi pachate because takaona kuti madzimai kazhinji kana kuti munhu generali anotora utemi hwake kana achinge aomerwa saka ine yekuti kana uchinge wakamana nepei upfoma tiiko chaunokwanisa kuita iwe pachako sati waenda pane munhu ari panext ende uyezve unokwanisa kubatsira sei munhu ari mudambudziko raunenge wakasangana nayo saka tine zvikwanisiro zvakawanda zvatakadzidza tiri kuti maskills pachoroi yekuti nyaya tinodzira tiri nyaya mental health zvidi zvatinokwanisa kukuisa mukati mepfungwa dzedu. Saka mutoro wekutiripa pakasangana nemusee kuti hani patinopete chirongwa chedu cheUNSD tinenge tichadaidza madzimai akawanda vamwe vakadzidza sezvatakaita isu nevamwe vari kuda kudzanyaya dzacho nevari kuda kudzidzisa tinoona sekuti muzvaremandeya vanenge varipo futi tibatsiranewakazema kuti vapinde muchirongwa ichi kubva nhasi kana nekuenda kumberi kuti vakuti vazobatsirawo madzimai akawanda nevasikana vari munharaunda dzedu nekuti nyaya yemental health inyaya ikangosimuka izvino yakaona chinyaya kutaurwa zvakanyaya panguva yakauya denda recovid-19 pakanga pakunyatooneka kuti zvinhu zvapinesa zvinhu zvakudika saka takaona kuti tikatora chikamu ichocho chemadzimai tinoshandawo nemadzimai akawanda tichakwanisa kubatsira munhukadzi kuti aiwa mafungiro edu nezvatichaita kana tichenge tawinga nedzinorwadza iwayo anobatsira zvakare kuti upenyu hwedu tigozauti ramangwana nerakamira sei uyezve kana ndiri munharaunda zvine mumwe munhu ari kusangana nedambudziko rekuti ndingati iyi programu yakanyanya kudzika kudarika counseling yakagara tichiziva zvekuti counseling ipote tinombouya ichidi bataka taakushara nemunhu wemukadzi vazelazi munhu wemukadzi uyu ndiwapfu kutaura naye kuti kana uchinge wasangana netroma pei haiti nyaya yekutanga kufunga kuti aiwa inini zvangu zvandinekaredza mutoro upenyu wangu kana kuti mwanotanga kutomboitira vamwe vanhu vechiyo yezva nekaredza zvinopfunga aiwa tiri kuti aiwa ane nguva yekudzikama aumwe ane panguva yaunomira nepfungwa dzako ogara nadzikati oti inini ndireani wozvidifaina semunhu endeni wozokwanisa kuenda mberi kuti ukwanise kurarama munharaunda zvakanaka iwe usingakonzere mhiri chonga.
Thank you so much. I'm coming back now to the AU ambassador to the United States, Suka Mafuza. Coming back to you, you heard there Ms. Munondo from Zimbabwe is talking about some of the training that they are having. You being a woman with such a high-powered position, how do you cope? Do you have any coping mechanisms that you use which some of the young girls out there can use?
Yes, as it is said, that education is the way, and kana munhu akaenda kuchikoro achiteerera uchitaura naye uchimuudza ndichinge ndawana opportunity iyoyo yekumentowa vamwe vasikana vechidiki ivavo tinotaura kuti kana tasvika pekuti munhu anoenda kuchikoro anodzidziswa nekuteerera zvinotaurwa nevakuru kuti mastrategies ngaakadai kana uri pabasa ukasangana nezvakadai this is what you do. Yes, ndinawo mastrategies ekuti vasikana vechidiki vakwanise kutakopa especially for those whom I've mentored. Yes, I've given them this kind of strategies.
Mm-hmm. So you are actually a mentor and you have been mentoring some young girls?
Yes, I have. I have been mentoring some young girls and also to tell them they can stand on their own and run businesses and businesses that can be successful. And sometimes it's the way you put yourself across.
Mm-hmm.
If you are a responsible person, you also people will respect you in that regard. And ipokane nezviri kutaurwa kuti vanhu vanofanirwa kuva vachidzidziswa kuti zvii zvinofanirwa kuti zviitwe asi napo nezvamunonzwa tichitaurirwa kunzi from time immemorial takanga tisingasvike pachinhano chakasvitswa nevanhu vechirume asi iye zvino taakusvika pachinhano apa ngatipusheiwo tisvike pachinhano apa kuti tigorespektwa tigova tinokudzwa kunzi aiwa ndaamai vari apa.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tombotarisa iwo mwedzi uno pane zvimwe zvirongwa here zvamuinazvo seAfrican Union?
Yes, seAfrican Union takamanaja ku come together madzimai emadiplomats.
Mm-hmm.
The wives of the diplomats here in Washington DC tikatanga program iyoyo yekubatisana I think munoati marounds kumusha uko kuZimbabwe tikatanga kuvadzidzisa nyaya yemarounds.
Mm-hmm.
And apo vakawanda chaizvo the whole of Africa which is about 54 maambassadors ari muno nemadzimai avo ndikati tikakwanisa kuita nyaya idzodzo dzemarounds tichakwanisa kuti mumwe nemumwe anokwanisa kunomhanya neprogiramu yake project yake yaanenge achida kuti aise panzvimbo.
Mm-hmm.
Vakafara nechirongwa ichi ndakataura navo tikapinda madetails on how to do it vanhu vakafara takabva tatotangisa nevakawanda kumhanyamhanya neprogiramu iyoyo.
Mm-hmm.
Certain number of women vanopiwa vanobatiswa mari yakati kuti vakwanise kusumudza mabhizinesi avo
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have a caller on the line. Hello, caller. Makadi.
Nofara.
Ai what? Nofara. Tukisora nemi muri kupi caller.
South Africa pa Polokwane.
Saurai teens we call up a Polokwane Pagadi up.
Ah, Polokwane Pashi right shop.
Eh, Taurai teens.
Polokwane Pashi right, but it's no good around my Thomas Top and yes, I could look around what she wrote in Minica in our country.
Mm-hmm.
Most of the people are going to go to the police station.
Mm-hmm. Aiwa, paka naka mkuma muvenezu baraka naka kwa muri ikoko. Thank you so much. Rigaite ndi kuna Omega. Mushare Omega pindai pachirongwa murukunzwa shanga juru kutaurwa na ambassador. Muno tichi, muno onaseja, baraku taurezi.
Rutaurwa na ambassador ndiso chaizo. And especially nyaya yemamentoring yavanga vachitaura vanhu vazhinji varipo vanotoda kumentora nevanhu vakaita saambassador nekuti vane experience ende vane ruzivo rwacho. And then also nenyaya yavataura yeround kana kuti susu tine magrupu evakadzi atinoita maround iwayo. Saka zvinofadza kuti tinzwe kuti zviri kutoitwawo mumacircles emadiplomati. So that is a good thing. In chinopa vanhu opportunity kuti vawane capital kana vaine project yavaruda kutanga kana vaine zvavaruda kuita zvinobatsira zvekuti. And munongodza kuti svechikadzi kana tikawana mari zvinobatsira mhuri, zvinosumudza mhuri. Saka that's a very good thing zviri kuitwa naambassador.
Thank you so much. Let me go back to Zimbabwe as we wind down. Ms. Eva Nice Munondo, if you can give us your last word. Motipa mazwenye
kwezira.
Thank you. If we can hear the last word from the ambassador.
Yes, marvelous. I would want to actually say to the women, I'm very impressed. Zirufara, nezvamurikuita on the ground. Ngative takashingirira, takasimba kuti tirikuita zvinhu zvedu, asi ngatisumudziranei. Tikwanisa kuranawo mabusiness akati kurei. Amuone ganzi nebhara business. Ndinewo $10 yangu. Haikwani kuti ndigorana business vakakura. Asi tikagara pamwe chete tikaita madzimai anokwana 10-20 kana mari idzi tichiti kana iwe waibata mari
wakuti. Thank you there, ambassador. Unfortunately time is not on our side, and that Omega, I'm sorry we can't hear from you because unfortunately time is not on our side, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and of course you, the viewers and listeners. Be sure to tune in again. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanganyahuye saying good night, Zimbabwe. We'll be right back.